Ini ndini Marvelous mhlanganya huye ndichiti hei no misuru ye na uzedu za nasi china kukadzi 16-2017. Njimbo dzakawanda dzinorowa nedutu mupengo ne cyclone Dinio risati ramboone kwa munyika. Vanachiremba vanopinda muzuva rechipiri vachiramwa mabasa. Batore People's Democratic Party rinopinda mumubatanidzwa wemapato weCode mutungamiri waro vatenda ibiti vachiyambira Zano PF kuti payo papera. Studio 7 inotarisa zvakadzama zvingaitike munyika. Kubva nasi zvichienda mberi kana vamugabe vakaramba vari mutungamiri wenyika. Muchirongwa che Women's Round Table pa Live Talk na 8 PM, tiri kutarisa zviri kuitwa nemadzimai mukuzvisimudzira vachiita mitambo inovaraidza. Imbonzwai kachidimbo kubva kune mumwe wemadzimai vachange vari pachirongwa chedu, Gonyeti.
Ene ndinonzi Samantha Kureya, aka Gonyeti. Ndiri kuti ngatisangane muchirongwa chemadzimai na 8 PM same time. Don't miss it for anything. Ramba wakagadzira umzwe kuti zvinenge zvichimbofamba sei.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Kune vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne 4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kuti farira paFacebook page redu revOA Shona. Kurudzirai hamba neshamwari dziti farire pa Facebook page redu.